Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York uyo vari kupinda kekutanga semutungamiri wenyika. VaMnangagwa vakasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neZuro vakataura pamusoro peurongwa hwavo hwavari kutevedza muhurumende. Nhasi vaMnangagwa vapinda muurongwa hwekurangarira vaimbove mutungamiri weSouth Africa muchakabvu Nelson Mandela. Vachitaura paurongwa uhu, vaMnangagwa vati vatungamiri venyika vanofanirwa kuremekedza mabasa akaitwa navaMandela pamwe neshuviro yavo.
We applaud the government of the Republic of South Africa and the United Nations for organizing various events to celebrate and keep alive the legacy and unique contributions of Nelson Mandela. His sacrifices and tireless commitment to justice and equality, as well as his courage, magnanimity, and compassion, continue to motivate and inspire the world. As a great visionary, he remains a beacon of peace, and we cannot afford to let his vision fade.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura vari muNew York. Kuti tinzwe zviri kuitika kuNew York pamwe nezvichange zvichitika svondo rino, tabata mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari muNew York.
Vamwe vatungamiri venyika vataura ndiva Cyril Ramaphosa vanovawo mutungamiri wenyika yeSouth Africa, vaUhuru Kenyatta vanovawo mutungamiri weKenya ndemwe vatungamiri vataura pamusangano iyoyu, kusanganisawo mutungamiri weUnited Nations amai Maria Fernanda Cases, pataurawo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres uye amai Graca Machel vanovaiwo nhengo yesangano riari rinozivikanwa nekuti maElders, uye vainge variwo mudzimai wavaMandela vataurawo pamusangano iyoyu.
Kune mimwe here misangano ichapindwa navaMnangagwa nevavakafamba navo?
Hongu, nhasi ndambotaura ini naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakativo vachapinda musangano nevamwe vamiririri kubva kudare reCongress muno muAmerica. Vari kutarisirwa kuti vange vachitaura iwo nyaya yakanangana nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika yeZimbabwe, nekuti vaMnangagwa nechikwata chavo ndezvimwe zvavari kuedza kuita kuitira kuti zvirango zvinge zvichibviswa. Nekudaro vari kusangana nevamwe vakuru muhurumende yeAmerica. Ivo vaMnangagwa nemusi wechitatu vari kutarisirwawo kupinda mune mumwe musangano wakakosha zvikuru wekudzivirira nyaya yekurozwa kwevana vadiki vasati vasvika zera. Musi mumwe chete iwoyo ndo vari kutaurawo kekutanga pamusangano weUnited Nations.
Tiri kunzwawo kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varikowo kuNew York kwakare ikoko. Pane zviri kuitika here zvamuri kuzivawo?
Hongu, nhasi muNew York mese padyo nepamuzinda weUnited Nations panga pakazara vasori nemapurisa, nekuti vaTrump vanga vachiuya kuno. VaTrump vange vachitauraiwo nevatungamiri vedzimwe nyika kubva kunyika dzinosvika zana nemakumi maviri nemanomwe. Vanyora ivo chibvumirano kana kuti yatingati pledge yekuzvipira kuti vange vachirwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka.
Mutori wedu wenhau Blessing Zulu achitaura ari parunhare ari kuNew York uko kuri kuitirwa musangano weUnited Nations General Assembly.